mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 chirongwa chenational development plan chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita bato rezanupf rinoramba chikumbiro chavakudzai chipanga chekuda kudzoka kubato iri zvekare iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu kubulawayo nezuro nezuro vanhu vanoita makumi maviri nevasere 28 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vese vakabatwa nechirwere ichi munyika muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nemumwe 51 vafa nechirwere ichi kwozouyawo manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane gumi nevashanu 8215 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevashanu 7725 nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanupf vagilbert muponda vanoti chirongwa chenational development plan chemakore mashanu chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita chinogona kubudirira kana vanhu vakachitsigira gwara idzva reupfumi iri riri kutsiva retransitional stabilization program iro rosvika kwamvura yacheka makumbo asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvirongwa zvavanxuve hazvibudirire nekuti vanoita zano ndega mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata vamuponda
blessing vamutuli nxuve vakatarisirwa kunge vachiparura chimwe chirongwa chinogadzisa upfumi hwenyika chethe next 5 years chichinge chiri chinouya pamusoro pechakatanga kuitwa chetsp tsp yakaitwa for the first 2 years after Second Republic yatanga pane magoals angari mu TSP ekustabilize nyika economy kuti nyika ive ne currency yayo foreign currency inge iri stably available nyaya dze fuel diesel ne petrol zvinge zvichiwanika nyaya dzemagetsi anga achingogara achingokatwa dzigadzirike saka yange ina tinoti ma short term goals
muungati pane chakabudirira here pazvinangwa zvacho zvavanga inazvo
of which my short term goals actually most of them have been achieved since now Zimbabwe has got its own currency and pane auction market inenge ichitengesa mari yekunze and ma suppliers nema users of foreign currency mamirira zvakaita vari kuwana mari yavari kuda pozoita nyaya petrol ne diesel macues hamusisina magetsi achiri kuenda here and there asi zvava stable saka my first initial targets acho program yakatopedza yakuenda pa next stage yacho inenge ya a bit longer term
inenge yave ichi chaizvo
yekugadzirisa zvinhu kuti nyika ichitange kusumuka kuti ite a middle income country as a target for 2030 saka izvozvi zvatiri kutarisa kuva mutuli vangange vachitarisa ndezvekuti Zimbabwe inofanira kuincrease ma exports ayo mari dzekunze dzatiri kushandisa munomu dzinofanonge dzichitotsvagwa nema waniro isati okwanisa kuita. Saka ipapa panofana kunge paine programu yakananga neyatinoti import substitution. Inoreducer zvinhu zvatiri kutenga kunze ichiincrease zvatiri kutengesa kunze. Zvinoreva izvo kuti mari yatiri kuwana kubva kunze inofanira kuwedzera dhani yatiri kubuditsa. Ndozvinoti nyika ive nemari yakadzikama iri stable yatinoti isiri volatile yatinonga ichichinja value every other day.
Izvi zvinokwanisika sei vamuponda?
Programu yatiri kutarisa ndeyekuti vamuturi vanofanira kunge vachitarisisa pamaexports edu kuti titarise iyaya inonzi value addition. Nekuti zvatiri kuexporta zvacho tiri kuexporta zvinhu zvine value yakati dzikirei, of which zvikakwanisa kuproseswa zvinofanira kunge zvichipinza mari yakati wandei.
Muunga pamuenzaniso here ipapa?
Tobacco yatinonge tichiti tiri kuexporta kana kuendesa kuchina or wherever we're taking it to. Tobacco inofanira kuenda macigarettes. Macigarettes they earn much more money. Totarisa zvinhu sana gold nemadiamonds. It will earn much more for the country tikakwanisa kuexporta madiamonds edu negold redu neplatinum yedu zvamafinished products. Anenge aitwa value addition sana jewelry nezvinhu zvakadaro. Kana ari madiamonds pane matools anogadzirwa nemadiamonds anoge achifanira kunge achigadzirwa munyika munomu. Saka madiamonds edu anofanira kubudiswa munomu apolished kwete kuendesa maraw diamonds. Saka paprogramu yatakatarisana nayo next 5 years tiri kutarisira vamutuli kuti ndozve zvimwe zvavachaita maincentives ekuti vanhu vakunge vachikwanisa kuexporta zvinhu zvine greater value.
Asi zvakawanda zvinokwanisika kana maindustry ari kushanda zvakanaka, chii chingaitwe ipapo?
Zimbabwe iri kuti agro-based economy. Saka tiri kutarisira kuti pamapolicies aripo tinofanira kunge tichiinvesta more in irrigation capacity. Nekuti hatingamirire mvura yekunaya gore negore kuchiremba kuchiita madroughts. Takufanira kuinvesta more mumadams. Tinofanira kupa gadzi. Saka tiri kutarisira kuti vamutuli paprogramu yavo vanofanira kunge vari a very robust program. Inoti tikwanise kuti exporta chikafu chinenge chagrow under irrigation capacity. Atinga rely on rainwater. I think these modern times we need to adopt more modern farming techniques and use irrigation.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU PF nezuro rakaramba chikumbiro chevaimbova mutungamiri wevechidiki vebato iri vakudzai chipanga chekuti vatambirwe zvekare kuve nhengo. Bato iri razivisawo kuti vachipanga vachatorerwa purazi ravo reWakefield riri kuManicaland. Vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaPatrick Chidamasa vakaudza vatori venhau mushure memusangano wePolitburo kuti purazi ravachipanga richatorwa kuti papa kwechikoro chepamusorosoro cheManicaland State University. Vachipanga vakadzingwa muZANU PF muna 2018 mushure mukubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vachipanga nevamwe vanonzi vari muchikwata cheG40 uye vakapomerwa mhosva yokupikisa utongo hwevave mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachipanga vakange vakumbira kudzokera kuZANU PF vachiti vave munhu mutsva. Vanongorora zvematongoro enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiitiko ichi mucherechedzo wekuti bato reZANU PF harisati rapora kubva pamakakatanwa akabvisa vaMugabe pachigaro.
Ndinofunga kuti zvinoratidza kuti bato reZANU PF harisati rapora kubva pamakakatanwa akaitika pakuzobviswa kwaMugabe kubva pachigaro muna 2017. Zvinoratidza kuti pane kutya kuripo pane vari kutonga iko zvinezvi, vari kutya vanhu vaishanda navaMugabe kuti vachine ajenda yekurwisa kana kuti yekukakata masimba kubva kuna vaMunangagwa vachivadzorera kune avo vanotenda kuti vaMugabe vakabviswa zvisiri pakutemo. Saka zvinongoratidza kuti pane rwizi rukuru ruripo pamapoka ari kurwisana muZANU PF ende pane kufungirana nekutyana kwakanyanya zvikuru.
Tanzwawo vaChinamasa vachitaura kuti vachipanga vachatorerwa purazi ravo ravakapuwa zvavari kuti zviri kunze kwemutemo. Zvinhu zvingatarisirwa here kuti nekuti vachipanga vadzingwa muZANU PF vobva vatorerwa nepurazi?
Hazvifaniri kuti zvidaro Jonga, nekuti minda ndeye vana veZimbabwe. Yaifanira kunge yakatopiwa kune anyone anofanira kana kuti ari kuda zvekuti apiwe minda. It's unfortunate kuti minda yakapiwa members dzepolitical party. Asi zvatiri kuona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kubuda muzano vazhinji vacho vari kubva vatorerwa minda yavanenge vakapiwa. Ndofunga varida kuzadzisa mashoko anotaura kuti kunze kwezano PF kunotonhora kune chando, kana kuti zvakataurwa navamunangagwa kuti munhu akabuda muzano PF anenge shisha rabva pana mai varo. Saka ndozvinoitika kana maresources enyika achibva aitwa sekunge maresources epolitical party. Nyaya yeland muZimbabwe ya subject ye a permanent revolution, yekuti even ivo vacho vari kutonga pavachabviswa vachatorerwa zvekare mapurasi avainawo iko zvino izvi. Zvichiramba zvakadaro kusvika nyika yavana vatungamiri vanokwanisa kuyananisa vanhu.
Tinombonzwawo vamwe vachipomera ZANU-PF mhosva yekuti ukanga wabuda mubato iri unogona kunge wakuchipenengurwa zvese zvawaiita kare, zvokuti unokupedzisira wasungwa nedzimwe nyaya. Zvinhu zvatingaona here zvichiitwawo kuna vachipanga?
Havadaro sekuziva kwamunoita vakandemiri, hakuna nhengo yezanupf iri mujeri muZimbabwe. Even pakabviswa Mugabe kwakanziko tiri kuda kubata macriminals around the president. Vamwe vacho vachiri muno, vamwe vacho vana vakasukuveri vakatombodzoka munyika muno vakazopedzisira vakupiwa mhosva yeborder jumping. Saka handifunge kuti pane nyaya yekuti vachavapomera, asi vanokwanisawo zvekare kuzviita, kwete kuti vavaendese kutorongo, asi kuti vavadzikamise. Kana paine maungiro avari kunzwa kuti vari kuronga zvakati nezvakati, vanogona kuva vasimudzira nyaya as a way yekumutaurira kuti tiri kukuongorora. Chenjera mafambiri auri kuita.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro gweta ravaGodfrey Sedengamu avo vaimbove mukuru wevechidiki muZANU-PF vaHarrison Nkomo vanoti vaSedengamu vanodiwa kudare redzimhosva musi wa27 kumuguru gore rino. VaSedengamu vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa musi wa9 gumiguru vachipomerwa mhosva yekuisa mavhidhiyo pasocial media vachikurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 chikunguru. VaSedengamu vari kuramba mhosva iyi. VaNkomo vanoti vaSedengamu havana mhosva, vachiti hurumende iri kuita izvi senzira yekunyaradza mazwi evanhu vane zvichemo pamusoro pemagariro avo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Tanga tiri padare guru rehaigoni pamberi pamutongi Judge Foroma tichikumbira kuti vaSedengamu vange vachitongwa vachibva kumba maringe nenhau yavakatarisana nayo yokuti vaida kukonzera mhiri shoka musi wa31 July. Naizvozvo dare guru rehaigoti kuti ratenderana nesu kuti vaSedengamu munhu anokodzera kunge achitongwa achibva kubve vachiseisa parutivi izvo zvakanga zvatongwa nedare remagistrate court, nokuti aiwa vanofanira kunge vachitongwa vari mukati. Naizvozvo vanzi nedare rehaigoti kuti vange vachitongwa vachibva panze.
Kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vabvisiswa mari yechibatiso,
vanofanira kubhadhara mari yechibatiso inofanira kuita iyo 10,000 maZimbabwe dora. Vanofanira kunge vachizviratidza pamberi pemapurisa eWaterfalls Police Station kaviri pasvondo. Vanofanira kunge vachipa mabharani wedare remagistrate court passport yavo kana gwaro rokufambisa kuenda kune dzimwe nyika, uye vasapinde vasange vachivhiringidza vafakazi panyaya yavakatarisana nayo.
Munozodzokera kudare redzimhosva rini?
Tinodzokera zvakare kudare remagistrate court musi wa27.
Saka iko zvino vari kupi?
Vabuda vaenda kumba kwavo.
Avo vange vari gweta ravaGodfrey Sedengamu vaHarrison Nkomo vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. garo ravanyorera kunyengo yavo va Dexter Taona Nduna sachigaro ve ZANU PF mudunhu reMashonaland and West va Ziyambi Ziyambi vaudza vanduna kuti vachambomiswa kubata chinzvimbo chipi zvacho muZANU PF kwemakore matatu. Va Ziyambi Ziyambi vati vanduna vanofanirwa kuenda kunodzidziswa kuzvibata kuchitepo Ideological College. Vanduna vanopomerwa mhosva yekusateerera zvakataurwa nebato pamusoro pesarudzo dzemuchegutu Ward 2. Herald rinoti mapurisa asunga umwe murume ange achinyepa kuti ndichiremba pachipatara cheparirenyatwa. Mapurisa anoti Admire Chisi ange ave nemwedzi minomwe achinyepera kuve chiremba kusvika vamwe mara chiremba vazviona vakashedza mapurisa. Daily News rine nyaya yevaimbove gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vachinga Dube vachiti kurwisana kuri kuitwa muZANU PF kuri kutadzisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa majunga kandi mire ni mamu wa 627 ndura ngutawura angu kuti hurumende ye government ye Zimbabwe na ya ura ya zinu ZANU PF ngaisia nina wana
magadi wa shamari wa studio 7 muta wana Tracy pa jesu duro shamizika una wano watikwanzi waru kuchapa matisha kana washa vigwasha kana haka kana wafa. Are you driving the teachers to die? Varukuva driver kunzi vafanira kufa vafanira kushuvira kufa kuti one $500. Hasikunzwisisa chiona chacho mamisiro avachiita. And why do they care? Kuzoda kukeya nemunhu afa chachitunha musingagoni kukeya neari mupenyu. Ah, hazvinotopedza simba chaiko chaiko izvi. Saka apa pachatoitwa munofanira kutonyeba kuti wafa kuti uwane mari yehupfumba makuka. Ufa utongoita wongo disappear utongo tizero kuno ku South udza vana kuti vaudze kuti matofawo woendisa mapepa kuti vabereki vafavo kupuwa $500 kutenga ufa ndo zvatovapo ka kuti kana government yakutokurudzira kuti kwanzi chekuchengeta tokutengera makasiketi kana wafa sei zvinhako ibodla mufufwa wesawara.
Mukaze pa Studio 7 vateereri navashamarari vose, hatinokudai chaizvo nenhau dzakanaka dzamunotipa. Ini ndinonzi Mupofu, ndiri kuno kuKwaZulu Natal. Vakomana, ndaita mubvunzo ini, ndiibvunzireiwo mubvunzo uyu. Kuda masabhuku pane mamwe anoteerera Studio 7 namadzishe, vandibatsirewo kuti maqualifications avo iwo avanodaro kuti maticha vachivhundudzira maticha kuti hasi kuenda kubasa, maqualifications avo havakwanisi here kuti vaite iwo maticha iwo masabhuku acho namadzishe? Vangoita ivo havo maticha vaone kuti zvino dzimba sei kuti munhu asevenze asingawani mari, mwana wake achitambura achinonga zvo zveno muromo. Ivo vongo vanhu vanoziva here kurwadza kunoita kudzidza tora nguva yako uchiita macommitments ose maassignments ungouya una kana chaunopiwa mhuri yako rarama ichitambura iwe uchisevenza masabhuku namadzishe. Please regai vadzidzisi vapiwe mari, regai vataurirane nehurumende vapiwe mari inovakwanira, kwete kudzvanyirira vanhu nokuti munosapota ZANU PF. No.
Yeah, ndinoti makadi vateereri weStudio 7 kunyanya nemevashamarari vanotibikira chirongwa ichi. Indi nyaya yangu yandokurudzira vanhu veZimbabwe, ndinokumbira kuti vavhure maziso avo vaone kuti vanhu vari kudzingwawo namaikupe munhu wezanu kutaura chokwadi. Saka dotangodzinga masapota MDC Alliance ya Nelson Chamisa, ivo vapedza vanogona kudzoka kupatiwa yezano vangoshandidza nesivya zviri. Chivari kudaiwo chikuru kuparadza musangano weMDC Alliance andi munozvona. Saka ndinokumbirisa kune vanhu veZimbabwe kuti mama kupe muzano PF. So musashamiseka muchiona vachidzinga vamwe vanhu vachidzinga vamwana izvo mukatarisa vanhu vari kudzingwa vacho MTC Alliance atinoona arongoda kuparadza chibato vachitora chemuzinda zvese chavanongoda kuti bato rifu mamakupe muzano ndinokumbira mvure maziso ndingati ndiro chete vadongonesa mhuri yaZimbabwe izvozvo ndatenda kuvashamarari ndatenda kuvatairiri
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi Maneru, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party vachasangana nemumiriri weDemocratic Party vaJoe Biden mudibhete rekupedzisira sarudzo dzisati dzaitwa mumasvondo maviri ari mberi musi wa 3 mbudzi. Dibhete rekutanga harina kufamba zvakanaka sezvo vaTrump vaipindira-pindira pese paitaurwa navaBiden. Padhibhete ranhasi vanokokera dhibhete iri vane mukana wekudzima mamicrofoni kana umwe akada kutaura umwe achiri kutaura. Vanoongorora zvematongero enyika vapromise Sunday vanoti zvinogozha kuziva zvichaitika padhibhete iri. Vanoti pamwe zvichabatsira kuti vaTrump vanoziva kuti ndiwo mukana wavo wekupedzisira wekuudza vanhu zvavanoda kuvaitira kana vakakunda musarudzo. VaSunday vati havafungi kuti vaBiden pane zvikuru zvavachachinja. Dibhete ranhasi richange richikokerwa naamai Kristen Welker, mutori wenhau weNBC anoshandira paWhite House. Tatanga kubvunza vaSunday pamusoro pekuvhota kuri kuitika izvozvi.
Pari zvino tikuona kuti vanhu vakawanda vakuita maearly voting nekuti kunoku kunotori nemastations akatobhurodhara ekuti vanhu vanokwanisa kana kuvhota kana uine zvikonzero zvokuti ungangodaro uchitadza kuvhota musi waNovember 3 unotenderwa kuenda papolling station wotaura iwewo kana chikonzero chako chii chekuti unotya COVID-19 unongoti COVID-19 wobva wapuwa ballot wotovhota. Saka vanhu vakawanda tikuona kuti kasta mavhota avo uyezve vamwe vari kuita maballots ekutumira neposha.
Munofungei nenyaya yedhibhete richaitwa nhasi Maneru?
Dhibhete tikuona riine bopoto rakawanda nekuti zvimwe zvinhu zvakaitika padhibhete rekutanga zvekuti vaTrump vaiwanikwa vachiinterrupta vanhu vachikanganisa vaBiden kutaura. Izvozvo zvinenge zvagadziriswa pakuti mike yemumwe nemumwe ichange ichidzimurwa kana mumwe akutaura zvinova zvichakonzera kuti pasave nezvowezvowe padhibhete racho. Tinoona kuti manzwiro atuvira nezvokuti kukamba yavaTrump vanenge vasina kufara nazvo, asi tinoona kuti zvinogona kunge zvichatibatsirei kuti vanhu vemuAmerica vanatsonzwisisa mumwe nemumwe nemhinduro dzake dzaanenge achi.
Chii chamunotarisira vaTrump kuti zvivabatsire mudhibhete iri?
VaTrump hatizivi kuti vachauya vakabatei nekuti vanova munhu uya uya asingakwanisi kuti ungakwanisi kukanda akata kuti achauya akadii. Saka hatizivi kuti surprise dzavachaya nadzo mangwana dzinenge dzakaita sei, asi maonero ati kuita mazuva mashomanana adarika aya vari kuratidza kuti vane kakushushikana zvikuru. Vakanga vari paintervhiu ye 60 minutes zuru tizuru uno wakakusumuka wakaenda wakasatuka wakatanga kuchorobota wakitukirira vanhu venews vanana CNN neomwe wakawanda wanda saka tidzive kuti zvichabuda mudhibheti iri zvakamira sei kudivi kwavatrump tinganyika
ko vabiden munofunga kuti vachazvifambisavo sei
mangiratukuita mapolitical analysts vachitaura tinoona kuti I think va Biden va strategy yavo ndeyokungosiya vatrump vachiita unhu hwavo nekuti vatrump vanonge vanosvika pakusungirira saka maonero atinoita ndekuti va Biden vachavo chavo chavachada takungoratidza kuti musiyano wavo uri pakati pavo navatrump ndeupi asi tinofunga kuti unhu hwavatrump nemhinduro dzavo nezvavanenge vachiita ndozvinogona kuvasungirira saka va Biden
asi vanhu vari kuteerera here zviri kutaurwa nevaviri ava
vanhu vari kuteerera tinoona mazira tinoita tichiverenga nhau nekuteereravo vanoongorora ongorori dzepolitics vari kutaura kuti vanhu vakawanda vari kuteerera zvikuru nyaya huru inenge iri kunyanya kunetsa ndeyekuti hurumende yavatrump inoratidza kuti isina hanya nekufa kuri kuita vanhu nenyaya yecoronavhairasi saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanya kuteererwa nevanhu nekuti vanhu vanodarika 260,000 vafa kuno muamerica asi kana mukuru wenyika achiratidza kuti hazvina nebasa resi zvecovid-19 izvi zvinova zvinhu zvinoshungurudza vanhu mukuru saka tinoona kunge ndo imwe nhau ichagona kutinetseiyoi
mataura pamusoro pevanhu vari kutovhota iko zvino izvi munoona sekuti muvanhu umu mune chido chikuru here chokuenda kunovhota kupfuura mamwe makore
tiri kuona kuti vanhu vakawanda vane shungu zvikuru kwazvo sekuti vaende kunovhota nzvimbo dzakawanda dzikuratidza kuti nyangwe inewo pandakaenda kunovhota zvinotizurouno ndakasvikako kuma9 dzemakuseni asi pakanga patova nezvuzvu zvevanhu ndakatomira ini ndingati ndakaita about 45 minutes ndiri kumirira kuti ndikwanise kuvhota
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vapromise sunday vari parunhare kusouth carolina nestudio 7 kanobva kuna Thomas Mapfumo sati taenda sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vape mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 chirongwa chenational development plan chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita bato rezanupf rinoramba chikumbiro chavakudzai chipanga chekuda kudzoka kubato iri zvekare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.